vachitaura nestudio 7 mumwe wemadzimai aya amai Melody Chikala vanove mugaro wekugoromonzi vati vari kushuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano vachiti vari kurwadziwa zvakanyanya nevanhu vanofa nezvirwere zvinorapika.
Tiri kudawo kuti hurumende yedu kumulike kumaclinics uku mishonga iwanikewo nevarapi chaivo chaivo vanonyatsogona basa. Like pazvirere zvekenza vamwe vari kufa mishonga iri kudhura vasikwanisa kutenga mishonga.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Veneranda Langa vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuda hurumende inosumudzira nyaya dzeutano vari kutarisirawo kuwana hurumende inovandudza upfumi hwenyika vachiti vanhu vari kunonga svosve nemuromo.
Ndoda hurumende inogadzirisa ikonomi nokuti zvino zvaora munyika hapana kana zvino zviri kufamba mari tiri kutotadza kuwana mari kumabhangi mari yacho haishande futi yadonha value and then vashandi futi hapana zvavari kutambira vashandi vari kutambura zvekutoti vamwe vari kutotengesa maputi mumaofisi vasingaite basa saka toda kuti ikonomi igadzirike kuitira kuti vanhu tiwane value yemasalaries edu.
Muzvare Violet Rafemoyo mumwe mugari wemuHarare vati musarudzo dziri kuuya vachavhotera vatungamiriri vanokoshesa dzidzo.
Isusu bayangenashen yatokumbira kuti kwanisenge ichienda kuchikoro vazi vana vachija vasikwanisa kuenda kuchikoro vakagara zvekuti ukada kuzotangonisa mwana anotanga kuzoti pamwe ane 10 years nhaakutanga kuenda grade 1 nenhaya yekuti mari haisikwandi mabasa ari kuita mashoma saka kuti vana vasiende kuna kuchikoro zviri kunesa.
Mamwe madzimai ataurawo neStudio 7 atsigirawo kuti budiriro yenyika inobva pavanhu vane utano hwakanaka achitiwo ari kutarisira kuti hurumende inopinda igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemvura. Madzimai munyika anotiwo ari kupedza nguva yakawanda yaanofanira kunge achitsvaga raramo achitsvaga mvura yekushandisa nemhuri. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno akaparura hwaro hwaachafamba nawo kana akakunda musarudzo dzo anosanganisira Citizens Coalition for Change ari kuvimbisa kuwanisa vavhoti dzidzo yepasi pachena kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kugadzirisa mari inotambirwa nevari pamudyandigere kusimudzira nyaya dzekurima nekupa zvikwanisiro kuvarimi kugadzirisa migwagwa yenyika nezvimwewo. Ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF kunyange hazvo risati raparura hwaro hwemafambiro arichaita kana rakakunda riri kuti nhoroondo yebudiriro yaraunza munyika ndiyo inofanirwa kuva mucherechedzo wezvichawanikwa nevana veZimbabwe kana vakarivhotera zvakare kuti rive panyanga kwemamwe makore mashanu. Sarudzo munyika dziri kuzoitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.